sakana ni mfaro wakanyanya kugashira na uye kutisuti sika budikira kwa nisangani wakati wandei yanga ichinge ya kasharwa saka kunzi tisuta wana Nobel Peace Prize gorerino ini zinu zakandi zamira sakana ni mfaro wakanyanya sangano sakana ni mfaro wakapfulikiza tisiru ungozana ni kufara kushika pare nasi chukunya isa kufarira isusu kwete kuti tisuta anzi tingangwenzi tinogona kana uzi tisuta shiita tisukunya isa kufarira kuti musangano wedu wane makura akawanda wane makura notarika makumi mashanu akandiko kekutanga kuti isu taremekezwa tapuwa chini nchochi kuti tinzi nasi ndi isu tawinawo Nobel Peace Prize tinoshandira hongu zvenzara asiwo tinoshandira kuunza runyaro patinoenda nechikafu munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose saka tine mufaro wakawedzera
Zimbabwe imwe yenyika dziri kubatsirwa nechikafu nesangano renyu rubatsiro urwu rwakamira sei pari zvino takatarisana nezimbabwe
kune vanhu vatiri kubatsira vanogona kusvika mamiriyoni mana munyika yezimbabwe pari nhasi vanhu vari kutambiriswa chikafu zvikuru sei pamwedzi ino kubva muna gumi guru mbudzi patinonobata zvita kunyange ndira kukadzi kunosvika munana kurume vanhu vanenge vasati vagona kukohwa kubva muminda mavo saka ipapo vanhu tinoona sekuti ndo pavanonyanyisa kushupika kuti vawane zvokudya zvikuru sei vanhu vari mumaruva saka tiri kuvabatsira kuvapa chikafu chinosanganisira chibagwe mafuta pamwe nebhinzi uyewozve tiri kubatsira vanhu vakawanda munyika yezimbabwe kuti tigadzirise madiridziro maduku vamwe vanoda kuita zvekubata hove tichivabatsira ichi chirongwa chatinoita chatinoti food assistance for assets tinopa vanhu chikafu vatinenge takasarudza vaiva chakasimba kuti vagone kushanda pakugadzira madiridziro pakugadzira zvakasiyana siyana zvinogona kuzoita kuti mangwana munharaunda dzavagere vange vachiwana zvokudya zvakakwana
pane matambudziko here amunosangana nawo sesangano mukutsvagira chikafu nyika dzakaita sezimbabwe
ndingangoti nini mugore ra2020 vanotibatsira shamwari dzedu dziya dzokunze aiwa dzakamiramira chose vakamira nesu zvakanyanya pasi rose isusu takakwanisa kuti vatipe mari yakawanda inokwana kuita iyo mabhiriyoni 8 mugore ra2020 chete iyi imari yatisati takambowana kubva tichitanga basa irori hatisati takambowana mari yakawanda kudaro asizve tawana mari yakawanda kudaro pasi rose panga pasati pasangana nedambudziko ratava naro recoronavirus saka parakazoitika dambudziko iri ndingango takaona kuwandu hwavanhu vanoda rubetsero rwedu huchiwedzera izvi zvinosanganisira kunyange nevanhu vanga varivo vari muzimbabwe ndingangoti ndo dambudziko guru ratinosisangana naro rokutsvaka mari kuti mari iyoyo tange taiwana taiwana nenguva yakanaka here inozoita kuti tigone kunotenga chikafu kwatinenge tachiwana tigogona kuchiunza kune vavo vanenge vasangana nedambudziko rezhara ndo dambudziko guru ratinosisangana naro ndichitaura nemi kudai tine dambudziko rokutsvaka mamiriyoni mazana matatu ekuti tibatsire veruzhinji vemuzimbabwe vangangovawo vasangana nedambudziko renzara
tinonzwa nguva zhinji vapiri kuti vanopikisa muzimbabwe vari kunyimwa chikafu dambudziko iri rinosvikawo here kunzeve dzenyu dzewsp
tinoshushikana zvakanyanya tikanzwa kuti pane chingangova chingaitika kuti munhu anenge asangana nedambudziko renzara asagone kuwana chokuti azvibatsire kana kuti chikafu asi ndoda kudayira kuti ini mukati menyika yezimbabwe tinowana rutsigiro rwakanyanya kunharaunda madzishe vamapoka akasiyana siyana ezvematongerwo enyika vanoita muonera pamwe chaiwo chaiwo vanotibatsira zvakanyanya ende idambudziko rokuti hatinyanyisi kusangana nedambudziko rakadaro zvichinge zvaitika kuda pano napo savanhu unogona kudzwa kunzi pakati panenge pane dambudziko tinokasira tazvigadzirisa pamwe chete navanhu asi iri harisi dambudziko guru ratinonyanyosangana naro munyika yezimbabwe